Good evening, Zimbabwe. This is The Connection, your number one youth forum, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, May the 29th, 2018. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the voter inspection exercise and the mop-up registration, which ended today. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. Of course, you should know by now that we are also streaming live on our websites, www.voazimbabwe.com, voashona.com, as well as voandebele.com. The inspection of the voters' roll and the mop-up registration exercise came to a close today, with many people making a last-minute dash to registration and inspection centers across the country. Meanwhile, President Emmerson Mnangagwa has signed the Electoral Amendment Bill into law, according to a government gazette out today. This sets the stage for the proclamation of the election date by Mr. Mnangagwa anytime from now. A few weeks ago, Mr. Mnangagwa promised to proclaim the election before the end of this month, and if he is to honor his word, then we should know in the next 2 days when the elections will be held. Lichona njani mthwakazi, lichona njani izulu weZimbabwe. Ikutibana njalo kuhlelo lwenu lamhlanje, uhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje ke sikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota obeluqhutshwa endaweni ezithiyeneyo zelizwe, olugqitshwe lamhlanje, kanye lohlelo lokuhlola amagama kuluhlu lwe-voters roll ukubana lilotshwe kakuhle na igama lakho, njalo iqondile yonke imininingwana. Ngoba nxa ungasahambanga wayahlola kwasokutholakala ukuthi kukhona okungaqondanga ngelanga lokhetho, kawusoze uvunyelwe ukuvota. Emakhaya lenelisile yini ukuyabhalisa, njalo lihambile layahlola labona ukuthi into zintswempu, konke kuhamba kakuhle? Ndiyonyaya yatukukurukurane zvayo nhasi muri yeZimbabwe, nyaya yekunyoresa kuvota, uyezve kuongorora gwaro revavoti kana kuti voters roll. Zvirongwa izvi zvasvika kwamvura yacheka makumbo nhasi. Asi mubvunzo watinawo ndewekuti maenda here kunoongorora gwaro iri, uyezve vanga vasati vanyoresa magona kunyoresa here? Taona mifananidzo yanga ichibuda padandemutande reintaneti, zvikuru sei paTwitter, chiswa nemasangano akazvimirira oga akasiyana-siyana, anosanganisira Election Resource Center, pamwe chete neisangano raMuzvare Justina Mukoko, vachiburisa mifananidzo yevanhu vachinyoresa nhasi. Kwanga kuine vanhu vakawanda. Muri Zimbabwe musadaro veduwe, musamirira zuva rekupedzisira, haiwa. Asi magona nekumhanya kwamaita kumhanyira kuma registration centers. Toda kunzwa kwamuri kuti magona here kuongorora gwaro iri, uyezve manyoresa here? nasi mtungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa va saina mtemo we electoral amendment bill wa mtemo wakakwana chaiyo wakadzama saka takumirira zuva resarudzo kuna vamnangagwa vakavimbisa masvondo mashoma apfuura kuti mwedzi uno usati wapera vachange vazivisa mhuri yezimbabwe kuti sarudzo dzichaitwa rini iko ke esesikumelele manje ukuti sizweke ukuvana umongameli Mnangagwa uti ukhetho luza kwenziwa nini njengokuthembisa kwakhe. Joining me now is my first guest, a man who needs no introduction on this platform. That's Tinei Mukwewa, the director of the organization Abameli. Mr. Mukwewa, good evening and welcome.
Welcome. Thank you very much. And how are you?
We are doing well, Mr. Mukwewa, and we appreciate your presence. Let's dive in. We hear many people were making the last minute rush to registration centers and to inspection centers today. How was the situation where you are?
In Bulawayo, there were also many dashes where people were rushing to go and put the final nail in the coffin and inspecting for the first time, probably the STV, and checking their names. It's quite unfortunate that people had to wait last minute. But also, we need to be also cognizant that there were also other means in which you could check your name without having to go to the polling station or registration center. So it does not mean that physically, because a few people went and checked physically, but we do not have statistics of how many people were able to access that information via the SMS, how many people could also access by so using the various tools that were available.
And personally, how did you inspect your name?
I made the inspection right on the first day. Where the polling station is Baines Primary, and I made my inspection and checked my name. And change the polling station as I felt that I needed to change the polling station so that it could be hopefully during the election.
Vamkwewa runare renyu ruku katakata. Nogona kuti famba famba here kwa muri ipapo ti maybe tinganzwana na zviri nani
ameno kuti iko zvino ndakukunzwa iye makundinzwa zvakanaka here ndamira
zvanani chaizvo taona nhasi va mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vachisaina mutemo we electoral amendment bill wa mutemo ya act izvinoreva izvi
izvi zvinoreva kuti mutemo pane zvimwe zvatawedzera pamutemo wanga uripo we electoral act pane masangano akaita se election resource center Zimbabwe election support network anga achi lobha kana kuti kuadvocata kuti paiswe zvimwe zviwedzerwe paelectoral act hurumende yakatora some of the things zvishomawo ikawedzera asi pane zvakawanda zvichiri kudiwa kuti mutemo uyu uzadzikise bumbiro remutemo yatinoti constitution yedu
Aha. Saka kanata kutarisa zuva re sarudzo. Muri kutarisira kuti vamunangagwa vange vachizivisa nyika rini, vange vachishambadzira rini zuva resarudzo?
Tukuona zvinenge mazuva akutevera anenge handidi kuti ndiprofite, asi kunana 4 June apa ndipo patinenge ndofunga tinganzwa presidential proclamation achiseta madates kuti election ringaita rini. And after that setting of the dates, pane nguva inokwana 60 days. So zvine zvichireva kuti from 4 June toverengawo mazuva angasvika 60 days ndipo patinoita kupinda paelection.
Aha. Lapo khona mukwewa yevo uyachi kuti wena wahlola igama lakho walithola, vakhona yini abahlolayo obaziyo bathola hayi into kazimanga kuhle balungisisa, njalo bakhona yini ekade bengakabhalisi ukuvota ekade bengabhalisele ukuvota abenelise ukubhalisa kuhlandla lonele ligqitshwe lamhlanje nje?
Kuhlandla lele ligqitshwe namhlanje sike sabhoda emhlubulweni wasemandebeleni kusuka impophoma zasevitoli safika lasehwange siyehla sayafika kobulawayo sadlula saya egwanda emajawundeni sidlula sisiye Bedbridge. Indawo lezo besithola abanye abakade bengakaregisti. Bebekhuthazwa bekule nhlanganiso ade zifanana le Zimbabwe Human Rights Association ade behamba bekhankasa beyenza esithi ngama road show le Zimbabwe Election Support Network ERC layo ibikhona Hill Zimbabwe bebekhona phakathi ngezinye inhlanganiso lazo esihlangane lazo kade zikhuthaza zikhankasa ukuthi abantu bambe bayohlola. Abaningi bebetholakala behamba bekhutshwa izihlobo lama esithi ngama-voting educators athethwa ama-VE asuka kunhlanganiso le ethiwa yiZimbabwe Electoral Commission iZEC. So besithola abaningi behamba besiya register. Kulabo bekukhona abanye kade bethola izibongo ziyabe ziphanjanisiwe bebekorekthelwa abanye bebetshintsha indawo lapho bazavotela khona. Kusuke kobulawayo abanye bebebuza ukuthi endaweni laphana kuthiwa ekusileni isibhedlela lesi esidedikethe kubaba uJoshua Mqabuko kule tende ade likhona, abaningi bebetshelwa ukuthi abasozi bakwanisa ukuvotela khonapho, kodwa abezeki bebebachasisela ukuthi kuzabe kule tende. So i-process le incede abaningi ukuthi bazi ukuthi bona bazavotela ngapi nokubakhonfemela izibongo lokukhangela ukuthi ubhaliwe yini lamabizo abhalwe okuqondileyo yini. So kuncedile sibili, kodwa okungani kudanisile ukuthi bekungakhankaswa kakhulu lapha especially ku television ukuthi abantu babekwazi ukuthi kumele lokhu kwenzakale, ngoba abaningi babona izinto eziningi lapha kuma television kumabona kude.
Abasakhulayo mukwewa bami ngapi konke kukho konke lokho, balomdlandla yini balentshinkuntshi yokhetho lolumpela?
Kukhanya abo lutsha bangani sebele esithi new added imputers ukuthi bayovota. Kukhanya sokwenganiso kulentshukuntshu iminyaka edluleyo abasakhulayo intshukuntshu ibingani lutshwane bekungela dlabuzane kodwa kathesi ubusithi nxa ukhuluma ngendaba zokuregister lokuvota bebesukumela phezulu ubona ukuthi indaba yokuvota le ingani ibaqhuphula ukulukuluku ngoba kathesi umumo ungani usuguqukile ngesikhathi lesi kweminye iminyaka edluleyo abantu beqalisiwe ukuthaywa kodwa kathesi kungani kulokuthula okwenza ukuthi abolutsha babe lontshukuntshu yokuthi baphume bayorejista ukuze bacine bevota.
Pane imwe nyaya vamukwe wame noma kambonzwane zvakana kuti pane dzimwe nyaya dzakadai dzamambosangana nadzo ndakaverenga mave panhau svondo rapfuura pane munhu akanga achitaura iye kuti akaenda kunoongorora gwaro revoters roll asi akasvika ikoko vezeki vakatora chitupa chake vakatarisa kudai zvikanzi ko iwewe uri chipoko here zvikanzi nemunhu uya uya sei muchidaro zvikanzi marecords edu ari mumakombyuta edu apa ari kuratidza kuti iwewe wakashaya gore rapfuura ID number yako zita rako everything zviri pano apa saka iwewe uri munhu akashaya saka zvikanzi nemunhu auya saka handizi chipoko ndini ndiri pano sezvamuri kundiona saka munogona kundinyoresa patsva here zvanzi vezeki vakaramba zvikanzi haiwa tanga waenda kuhofisi yanamudede uko unogadzira nyaya yako yedeath certificate kana kuti yebirth certificate I found that hilarious. Pana ma cases akadai amambonzwane zvavo.
Ndidi kuti ndiudze ruzhinji zvisirizvo. Hapana kesi yakadaro yatakuti tasangana nayo. Kuinforma death is voluntary. So hama dzofanira kunge dzakatakura humbo. Ukuratidza kuti munhu akashayika kusvikira kuti munhu abviswe pavoters roll pane pachitsvagwa humbo unenge wedeath certificate unenge uchidikanwa unoratidza kuti aiwa munhu haachisipo munyika saka panzvimbo dzakadaro ameno kuti hama iyi yakaongorora here kuti mazita anokwanisa kunge akafanana but akaongorora here kuti manhamba akafanana here because vana Jabulani Ncube vakawanda vana Nicholas Shoni wavo vakawanda zvingaita kuti maybe paida kuti paongororwe saka ini handizivi kuti zvakadaro zviri kuwanikwa here but ini nekuona kwangu pane pachidiwa humbowo hunoratidza kuti nanga akashayika and it's declared qua registrar general.
Siyabonga mkwewa. Please do stay on the line. Abasanda sikhuma isikhathi 20 minutes past the 8 o'clock eZimbabwe ngesikhathi sala eAmerica eWashington DC Eastern Time it's 20 minutes past 2. Bengimbuza lapho umkwe wangu olunye udaba enke ngaluvala emaphephandabeni ngeviki edlule bekulomunye ubaba othi wahamba yena kuzek esiyahlola igama lakhe wafika ke lapho bathatha isithupha basibheka nje bavula ikhompyutha bathi hawu khathi wena baba uyisipoko yini wathi yiindaba lisitsho njalo bathi ha amarecords ethu atshengisa lapho ukuthi wena ubhubhe enyakenye wathi hayi khona ngiyaphila njengoba limbona ngibhalisani kakutsha then kwakhanya sokuhlupha ye khonapho abezeki bathi ha qala uye komsitheli ngale uyelungisisa udaba lwakho lokuthi sowasitshiya emhlabeni angisayilandelelanga kahle ngezwa ukuthi yahamba kanjani khonapho leyo ndaba kodwa uhlelo ngolweni wabasanda sixhuma uhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection sixoxa ke lamhlanje ngodaba lohlelo lokubhalisela ukuvota olugcine namuhla kanye lokugwalo lohlelo lokuhlola amagama kugwalo lwaba lelungelo lokuvota olwe voters roll. And it's election time, as we have stated that an election proclamation from the president is coming very soon. It could be today, it could be tomorrow, it could be the day after. It could be whenever, but very, very soon. And we have been talking to many of our listeners. Some are sending in videos, you know, telling us who they are gonna vote for. Let's take a look.
Ayo anya inoitika ndekuti kuvota chinhu chakanaka. But tikatarisa makore apfuura awa, zvainetsa kuvota. Nekuti ndongovota but changokaundwa ndini kuti ndavhota but chandavhotera hachina basa. So ngoti vhoti yangu iri kukaundwa pandino pandisingadini. Hazvino ndavhotera ani but vhoti yangu yaingokaundwa pandisingadi. Saka sometimes ndoona sekuti it's useless kuvota. Ndozvo handinoonawo nemafungiro angu, handiziwo umwe wangu kuti munofungewo nekuvhota baba.
Haa, kuvhota utopedza nguva. Ngoti unongovhota apacho nomba inochinja.
Hangofanana izvo. But alright, zvakafanira izvozvi zvita sezviri serious kunzi kuvhota kuriko. Saka tomboita here kuti tomboona zvinodii kana kuti kutongosiyana zvose nzira dzitangogara tichitoziva kuti kuvhota hakuna musoro.
Rombozama zvegore rimwe chete pamwe rinochinja.
Aiwa, ndatichinzwawo kuWashington DC kuti vachatizamira zvipi, wotiudza kuti kwakanakira chii kumbovhota kwacho, uye pane zvachinja here kubva munzira dzaishandiswa kudhara mukuvhota, nekuti ndinoona sedzanga dziri rong kana dzitori rong.
Yes, yes, yes. Zvisei Studio 7 zvatinoita ndezvekuti isusu kuvhota tinoda kuvhota but wekuvhotera tichamisa.
There you go. Mkoma mkwewa anzi ne mtereri wekutanga vanga vaka tarisa pa television kana kuti pa Facebook vaona maface maviri ari kutaura nekuti kuvhota kubatsiri. Anzi ne mtereri iwoyo anzi kuvhota kupedza nguva enda. Uyu munhu wechidiki vafana vezera vafana vechidiki vechizvino zvino. Muri kuzvionawo sei zviva mukwewa? Zvinhu mashoko amuri kunzwawo gazhinji here kwamuri kufamba famba? Halo vamukwewa? Halo Mr. Mukwewa?
Hello?
Yebo mkwewa, uyangizwa?
Ye, ngiyakuzwa.
Aha. Bengisithi mina abasakhulayo laba sisanda badlala lapha emsakazweni la ku television mbono ubalalele. Omunye wabo uthi yena kuvota kupedza nguva, ukuvota ikudlala ngesikhati, ikudlalisa isikhati. Ngumfana osakhulayo lo omele be ehamba phambili impela siyavota ezilungiselele ikusasa lakhe. Amazwi anje ngamazwi eliwazwayo yini kanengi lapho elihamba khona?
Amazwi anjalo besike sawazwa but awasiyo angani manengi. Abalutshwane nje abolutsha abasale ngqondo ezicabanga kanjalo. Kodwa amazwi anjalo ayadanisa sikhangele ukuthi iZimbabwe abolutsha yibo abakhangelelwe ukuthi baphatheke enhlelweni zokuthi badinge ubukhokheli obuzabaqondisa, ubukhokheli obuzalungisa ukuze umumo womkhonomi, umumo lemthetho iguqulwe. So kumele ukuthi abolutsha baphatheke kodwa kuyadanisa ukuthi kwezinye izindawo lapha desifika khona ubuthola abalutsha adebele ngqondo zona lezi zokuthi hayi ukuvota kutshintshiluto. Kodwa imbangela yokuthi abolutsha baze bacabange ukuthi ukuvota kutshintshi lutho kusukela ekuthini kulalapho abakubonileyo ukuthi kwesinye zezikadi bebesithi bengavotela lokho abakufunayo kungaphumi ngendlela. So kusobala ukuthi izeki isilomlando ukuze i-election le abolutsha bakhangelele ukuthi bagcine bevota ngoba izeki ingayekela ukuletha esithi ngama-credible elections abolutsha bengagcina bengasaphatheki ekubusweni even lakukhetho.
Aha, qhubeka ubambile khonapho Mukwewa. Tinayi Mukwewa is the director of the organization Abameli. It's a human rights organization based in Bulawayo. Timbotora Mtereri Wedu Mkoma Donald Mamboma. Mkoma Donald Magadi.
Yofara Mkoma Mchunga Murizeko.
Aywa, Tiribos Tereki. Kurisei kwa muri.
Kuri nani Mkoma. Mime ikoko kuchando.
Na, kuno kuri kupisa zvekuti.
Kuri nani sose Mkoma wangu.
Mhm, mainzwa nyaeri mugango, koma manongorora here mazita kana kunyoresa.
Mgoma ini papa ndikuyepera izvi. Chungu dhaiva apo tose asi kubatikana nebasa ndozvakadikone. Asi chungu dhaiva apo tose. Asi handongokurudzira vano vakwanisa kuzviita. Ndinotoropo dzangu vanotaura vachiti kuvhota kurasha nguva mugoma. Hakuti kurasha nguva kuvhota. Zvopanga wataubva kana wakakufundikana zvandakaita nungo wakufundikana but not kuti kuregista kuvhota kana kuti kuvhota pachako kurasha nguva aa. Ukaona zvitaubva nemunhu zere rechibiti kuti kuvhota kurasha nguva munhu iye ngati ugara ari kaibhozi yange mukasa anovhotera pachoka. Hapatombomeki sensi. Munhu unonga achingovhotera nhamu nokuzhara kuti taona mabasa munhu saka iye munhu anotaura achingovhota hakuna basa. Ngati ugara akadaro nokuti haana zvaanobatsira nguva dzi avhote munhu nokuti hazvitino hazviti. Ku dzingisha pakashata nezvakanaka hazi vakadaronga mukawachara muregei pato nyoti mukamukeni karenjaka haana chaanomboona bozi kana munhu achiravota hakuna kukwatisa hao handizvi kuti munhu wakarasigwa sei
aha sakaanobatiraovhotera
pakadii panani
sakaaona
kuti kuvhota akubotseri bozi munhu anenge agara achivhotera pazhara nenhamo saka minimu yekuvhota kana ukavhotera kandidheti chaichaigaraji vanhu tinoiziva kandidheti chaiyo chaiyo inoita kuti nyika yedu indendeni hakuzi kuti hakana hazivi hamene kuti tinomboitika chaizvo mupfungwa kufunga kunosiyana mukoma asi chokwadi chachacho chiri pachena.
Saka mukoma Donald muri kuti makakundikana kunonyoresa kana kuti kunoongorora voters roll.
Kunonyoresa kana ndikaona hangu time ichipo yekuti chirongwa chinindira mberi chokuti ndekuregista ndokwanisa kumhanya ndikandawamukana pabilibia ndokwanisa kuregista ndakufai asi kana noti kunovhota chao chako ndinoda
asimakaaka ndikaaana
mukana wekuti ndibude ndimanye ndinowamuka ndinohandozoka sari ndinoenda ndikandoregista.
Aha, saka makatadziswa nebasa apo.
Mukana ndakaushayiwa mugoma handidi kunyeperai
kuvarungu havazi kunzwisisa here kana mukavataurira kuti munoda kunoregista makambokumbira here kumurungu karamba.
Pandakumbira pacho vanga pari bhizi mugoma saka havana kumbotogara vanitendera izvozvo. Lazinenyaya yekuwanda kwatakaita vakatozobvava pakuti kana iwe ukaenda vamwe vose vati havauda kuzobva vaitizii tidaenda kumushano tikaunodai. Saka mungoza kuwanda kwatakaita wakuenda uku ndo kwakatokonzereka kwangu.
Aha,
asi ndoda kukurudzira hangu vanokwanisa vaenda vachovo sofa vati vakwanise kuziva kuti namatambudziko atinawo munyika anoopera zvadini uye ndinopokana navamwe vanhu vane mapato avo vanonyatsokuziva kuti mapato avo haana zvaurutsigiro kwakanyanya asi vakakwamba voita zvokuti enemy yavo ndiyo achamisa kana kuti ani common enemy chizikamwana chero munhu ndo
Aha, nayo tinotenda mukoma wangu muene zuva rakanaka ikoko.
Ah, mate maita basa munhu kuti timwe ikoko. Tadinda gumbo muone.
Aiwa tichamhoroisa tatenda siyabonga sithathe omunye njalo umlaleli ulunga kunjani lunga?
Ngibona ngoma kuzanga.
Hayi siyaphila kunjani lapho khona?
Hayi ngapha ayiqalile manje kuyabanda kuyanetha yonke into ekuhlangahlangene.
Yebo kithi hayi isikhathi sakhona.
Hayi isikhathi sakhona.
Ye, wena lisile yini lo ngokuyahlola igama kumbe ukuyabhalisa?
Kuthi ngakhona ukuyabhalisa. Kodwa ke indaba yokuhlola le ngibona ngathi ngathi idlala emaqhathelana ke manje ngoba usuku labo lwama-elections ukuthi alikanawo nto. Ngisabona manje kusathiwa abangakhoni ukubhalisa baze bezobhalisa. Kodwa ke ukuhlola amagama ukuthi ayavela ilaphakusetas rom. Ngathi banikeza abantu amadeyiva amalishona kakhulu nje i-11 days ukuthi abantu bezehlola. Ngoba ukuthi njengoba namhlanje kube yi-last day yakhona, kusho ukuthi laba abengakade bengabhalisi abaqala ukubhalisa kusasa nje kusiya phambili until kuze kuya-announce ama-elections, angeke besakhona bona ukuyohlola amagama abo ukuthi bakhona yini kuma-voters rom. Inkinga ngiqalaphi ingathi vet ngathi iphume khona endleleni impela ngoba bekufanele ukuthi le nto mhlawumbe kuze kufike ideti yokuthi i-president iya-announce ukuthi kuyovotwa nini. Then kube yikhona lapho banquma kwesekile ukuthi manje sebeyovala nje. Njengoba kusaqhubeka nje kubhalisa kufanele konto sekuqhubeke ngoba kungathi nje le nto bayenzelela abantu abasekhaya kuphela. La bantu abangaphandle ngeke kukhona ukuthi uye wayebhalisa njani kendele futhi uyocheka futhi igama lakho ukuthi likhona na. Yilapho nje ngingani.
Aha, bekule ndlela ezitshiyeneyo lunga ezokuhlola igama lakho. Bukwanisa ukufona ukuthi ubuchaya star le number lo hash kumbe ubukwanisa ukungena ku-internet laphana. Kumbe ukuthola i-SMS evela kuzek nxa wafaka iinombolo zakho ngesikhathi ubhalisa wawungabaphanga iinombolo zakho zocinga
kuthi ukuthi inamba ngabanikeza zona ezasekhaya vele engisebenzisa yile ile ngasekhaya kutho ukuthi nakho angiyezwa ukuthi mhlawumbe iyandini i-SMS eyithuleni ukuthi available ngoba njani. So inamba yakhona engazange ngiyithathe kahle kahle leyo yoku-checka kwi-inthanethi ngiyi-checka ngayiphi namba.
Manje kule ngozi khonapho lunga ngoba njengoba ungulunga nje isibongo nxa kuyukuthi babhala langa laphana sufika ngale phela mzukwana welanga abasoze bakuvumela ukuvota.
Kuthi la engabhalisa khona kahle kahle umuntu owayeseuke wayebhala wayethatha imininga layami wayenza konke waprinta waqeda lapho nje wangikhombisa lana kuskrin ese computer angibonisa ukuthi ngicela ukuthi check uma kunemistake lapho ngikhombisa la kunemistake khona. Akuma ngangapheka ndiyahle ngabona nje into iningi ngabe yami number yesipha isibongo yizo ne-line yalapho futhi ngiyovotela khona nje kwaphuma ke kahle nje. Kuzothi mase kungenzeka nje ukuthi imistake ukuthi kube khona kwabhalisa ngabe ngitshintshe khona ngale but mina ngazibonela nje kahle nje ngingenamistake kanje.
Aha, hayi nxa kunjalo kusho ukuthi into zonke zigrand.
Yeah, isesiyobona khona noma singakazi nosuku lakho into kuyoba yimini mhlawumbe. So ngabe ngisanda ukuthi ngiqondane nokuthi ke ngekhaya noma ngizoya ekhaya.
Hawu,
ngabe ngibona ukuthi kuzoba yimaki khona.
Usuku lweza maduze undunankulu yamemezela nje kungaba anytime from lamhlanje nje so uhlala uvula indlebe.
Why siyazi ukuthi i-Studio 7 isakho nemhlolweni phela akazi isikhohlisi.
Hayi vele
ngomsebenzi.
Ngomsebenzi wethu nxa sikhithi kavele siyalicathekela kasidlali njani.
Hayi siyabonga mpela bafowethu niyibambe njalo nje phela ngaphandle kwenu kusho ukuthi asidli kodwa sinike singaphandle.
Hayi siyibambile lunga lani lathi sibonga lena ngokusichaza usekelo lwenu lutho yonke into kithi.
Yeah, siyabonga kakhulu nje nanganele zinteza sekhadi ziphakathi zokuthi into kolo zisha abantu ngamazwi.
Soqalisile lo. Ah kutwa kuwachayela abantu hayi siyabonga. Okay siyabonga. That's Alunga there calling us from South Africa. Obese qale indaba manje kanti koloje Kadri Park but eish I see indaba ezingayo lamhlanje. Vamukwe wamo chiri parunari.
Yeah, oni.
Okay, batai makadaro rambai. Makabata rambai muri parunare. Iskati se sihambile se sifika kubo 20 minutes before 9 o'clock. Kodwa singakabuyelike kumkwewa. Egesi ye ezitolo sizukuthi amajaha kithi asiphatheleni ikakhulu Gibbs Dube lo Ivanza Zininga ngendaba zokhetho
zolomhleli njani ke lapha kumthombo sithemba u Gibbs Dube liyangazi abaningi benu lapha ke sikhuluma ukuthi kumele lenzeni nxa lifuna ukuthi sithumezele ama video okusitshela ukuthi liza vota kumbe kalisoze livote kuchiphe kuokunye okumangalisayo ukuthi ukwenze khonokho nangu othe nilitshengisa ukuhamba njani uyashaya khonapho ke ku-VOA Studio 7 ube sufitizela ngokungazani ikamera ungakufitizela kuyikamera khonokho kuyakutshengisela phela kuyikamera ukuthi usukhona anti yabona mkhathesi mnasengikhona mina ke uGibbs Dube ngizavota kumbe asoze mvote mina ngizavotela ixoxo kumbe ngizavotela ivisa kumbe ngizavotela uzibanibani ukhulume la ukuthi wena uzavotela ubani nxa suqedile khonapho ke sushake lapho sithi tree ungavelushaye khona mpana ke sokuphuma-ke wena phela suzimele kuhle mnandi ube suthumeza phela ungakhohlwa ukuthumeza asithumezeni libone nakho phela sendithumeza ube sushaya-ke khonapha okuyi-aro lokuthi shu nakho yena phela hambiyani sokuphelile uzavota kumba uzozivote tshela mina thumezela phela bye.
Siyabonga jahala kithi Gibbs Dube Timbonzawo Ivanza Zininga Simba mkoma wangu Timbonzawo kuti matigra mashoko api
muri eZimbabwe kwazwai ndini Ivanza Zininga kuno ku Studio 7 ku Washington DC nasitirira kutsvaga kunzwa kwamuri kuti muri kuvhota here musarudzo dziri kuuya idzi muri kuvhotera vanani kana musiri kuvhota sei musiri kuvhota saka ndoda kukuratidzai kuti zviri nyore sei kutitumira mavhidhiyo muchititaurira izvozvo kungoenda pafoni penyu sezvandaita ini kudai kwakuenda pabhatani rekamera sezvizvi kutodzvanya kwandaita kudai so zvandiri kutotaura izvezvi ndakatarisa mufoni mangu zviri kutorekodha ndiri kutoona ndiri kutonzwa kuti zviri kuti kudii kutumira kwacho nyore nyore kwakungoenda zvakare pabhatani irori kudzvanya kudai so zvabva zvatoita yatouya vhidhiyo tikangodai so tinenge tatoone vhidhiyo yenyu muchitiudza zvamuri kuita muri kuvhoterani sei musiri kuvhota muchavhota rini.
Aha, tinotenda Simba, hanzi muchavota here kana kuti kwete, lisavota yini kumbe kalisoze livote rekodani lizirekote ku WhatsApp konapo kumbe amafoni ni mathupa libe selifaka ke ku WhatsApp lisithumezele sifuna ukuzwa sizawadlala ke ama video yenu konapa emsakazweni wenu umsakazo we Studio 7 vamkwewa timbopinda timbopinza Bora Musango mapato akasiyana siyana zvikuru sei zanu ne MDCT yavatsamisa tikunzwa vanhu vatsigiri vemapato aya vachitaura nezve Bora Musango vezanu PF hanzi vachiwenga navamunangagwa mukada kutamba nesu nenyaya dzenyu idzi tinopinza Bora Musango tokuzvinzwa izozo futi kuMDC yavachamisa pane vatsigiri vari kuti haiwa hatizi kufara zvachose neimposition yemacandidates saka kana musina kuchigadzira chinhu ichika tinopinza Bora Musango zvinhu zvamuri kunzwawo here kwamuri ikoko kuBulawayo
zvinhu zvati kusangana nazvo ndikatarisa ndakatarisa election rehwange vuhange kuhange kwakuna Brian Chuma primary election ratora mazuva anokwana 3 days richitadza kuitika reMDC Alliance mukwanga kune kusawirirana ndipo paunoona kuti pane inonzi post primary election syndrome pane zvimwe zvinozoitika afterwards saka pama primary election vakuru vakawanda nzou hombe dzadona kugweru honorable Sisu Zvizvai vadona uve kuMDCT Abednego governor wekuMatebeleland South Abednego Ncube vadona iwo vanga vari governor takaonawo kuti panoton apa nzou hombe dzakadona muzanu PF saka panodonawo nzou nzou pachipindawo vatsva zvinoitika kuti pane kutsutsumwa kunenge kwakuitika vanenge vadyiwawo vachichema kuti pane zvavachaita asi izvi ndipo panooneka kusimba kwebato racho kuti rinokwanisa here kumuka kana rabva muprimary election saka takamirira kuti tione kuti half a week or two after the primary election pavanozotanga kukampena vaakufamba negwara rimwe chete here kana kuti vatopasanurana
aha thank you there mkoma mkwewa enda please do stay on the line one thing for sure the ZANU PF leadership is jittery they are panicking I saw Mr. Mnangagwa came out last week talking about the Bora Musango thing and today Vice President Mr. Chiwenga is also warning you know party supporters not today do the Bora Musango thing remember the other election when people supporters you know aligned allegedly to Mai Mjuru did the so called Bora Musango and we had to go for a second you know election presidential election that was 2008 remember the violence that followed that election timbotora zvekare mutereri vamukomatinashe mukomatinashe makadini
ndinofara makadi henyu
aiwa tiripo kana muri raitiwo henyu
ndinofara kuri seko kustudio 7
kuri kupisa kunoko ameno kwamuri
aiwa kwatiri tinenge tichangotanga kachando
aha muri kupi chaizvo
ndiri kuona ndiri kuHarare kukwadzana
muri kuwadzana Aha, ndo kune ndo kune nyaka uko ndekwa vachamisa handidi.
Ndekwa vachamisa.
Saka hanzi vari kuibata sei nyavo ikoko? Asi panya kunyoresa kana kuongorora voters roll ma ongorora au here kana kuti manyoresa
dai mimi ndakarijeta kuvota yeze kana ongorora kuti sarangu riri here ndakaona sarangu riri kuzi kubata
aha sa panga pasina kana problem
aiwa papa sina kana problem
Ko dzimwe shamari dzenyu?
Shamari dzangu dzakawanda. Takaenda takawanda kuno tarisa mazviti edu takaona ariko.
Aha. Sorry there, we have lost mukomati nase. See, tine mumwe mutereri zvekare mukoma kudzanai. Vakudzanai makadi?
Ndiripo baba makadi.
Aiwa tino fara kana muchifarawo.
Tiri right is good.
Nah, that's good. Madibata muri kupi?
Ndiri Marusapi.
Makamira sei Marusapi?
Muri right.
That's good. Ko manoongororawo voters roll here kana kunyoresa?
Ndakanoongorora marizo.
Saka zvanga zvakamira mushe zvese?
Zvanga zviri right.
Matomirira zuva racho?
Dora zangu mirira kutoni zvofamba zvino.
Aha, sarudzo idzi dziri kurevei kwamuri zvii chaizvo zvamuri kuti kana muchibuda mumba menyu musoe sarudzo muchinovhota muchiti ndinoda kuvhotera izvi ndoda kuona zvichiitika.
Izvi ndofunga zvine chirevo chakati kurei kozi izvizvi I'm 28 years. Ndende kubva 2008 ndanda kukwanisa kuvhota but handina kumboita shungu kana kumboti ndofanira kunovhota. Then 2013 ndaifanira kuvhota but handina. But yes, ndakuroro maybe ndinokwanisa kuchinja zvinhu kuti zvive zviri mugwara rimwe rati ndakatarisira.
Saka makakwatura nenhamo mukoma kudzanai mukaona kuti kusi kufande kupi?
Ndochokwadi chaizvo. Ndavuya kuona kuti maybe tisi tikuzviregerera tega tichingoti amino ngavanovhota ngavanovhota but rega timboona kuti tikamboenda takawanda kudai tochichinoitika.
Hongo ichokwadi ichocho nekuti vechidiki hanzi vane dambudziko rakanyanya rekusada kunovhota. Pane mumwe atambotaura naye pano apa pachirongwa earlier kana manga makaterera anga achiti kuvhota kupedza nguva uyezve ndakambotaura neimwe hama yangu musiyoya yechidikiwo futi ndikabvunza ndikati ko shamwari wakanyoresa here zvikanzi hapana wekuvhotera pamakudo akangofanana ese.
Kuti makudo akangofanana ndonongekunyepai.
Pane amwe ari nani?
Mate.
Ndati pane amwe ari nani makudo acho
ya tingati pane ari nani but ndezvekumboda kumboonawo kuti anotipawo zvipi. Pane kuti tingaramba tichiti akafanana nerimwe ratingazive kuti rinoita zvakadii tongoti akafanana nekuti angori nemahobi ese tongoti zvinobuda zvakachii.
Aha, well said there mukoma kudzanai. Saka mashoko enyu ekupedzisira mungada kudii kune vamwe vechidiki vezera renyu nezvesarudzo idzi?
Sarudzo ndofunga tikaenda takati wandei zvinotibatsira spirit. Bhozi pane nyaya yekuvonga kuti tikanorejista kuvota tikanovota zvangofanira kusavota bozi tichangobirirwa tichadidi but ndinoona sekunge inini kubirirwa kwakuyanedi kananda achi vamwe nikona ndeiri shoma zvakafanana nemunhu ane mari shoma akabirwa arobva asara asina kana chino but vane mari dzakawanda vakabirwa aka vanogona kusara vaine something zvokuti vamwe vanogotadzozoona kuti munhu ari kubirwa saka tikangoenda takati wandeika zvinogona kutibatsira kuti nyange wakabira wagona kutibirira pata wagotadza kubudirira futi.
Aha, naiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Kudzanai.
Ya, maita baba.
Aha, that was Kudzanai, a 28-year-old man. He says by 2008 he was eligible to vote, but he didn't. 2013 he was eligible to vote too, but he skipped that election. But now he says, hell no, there is no way I am going to sit this election out. I am going to vote. So says Kudzanai, a 28-year-old from I think Harare. Ndakanganwa kuti vakudzanai vati vanga vari kupi. Mukoma Mukwewa, before I come to you regai ndimbotora zvekare. Ngithathe omunye umlaleli njalo uluza imhlanga va mhlanga makadi.
Ndiripo makadi mukoma wangu.
Aiwa tinofara kana muchifarawo.
Ndinofara.
Matibata muri kupi?
Ndiri muSouth Africa.
Aha, akamira sei malevels muJoni?
Ya, muJoni mukoma wangu tiri kungotetereka tetereka inhamo iyo kuti zvakumusha kumbotsvaga mafuro manyoro.
Ha, vamhlanga koma tinhamo ndenyu mega here?
Nhamo ndedu tose takangowanda inongotivhiringidza but tinongodawo kuti tigare munyika kuti zvinhu zvitifambirewo muzha.
Aha, kugara kuwana rugare munyika menyu ndokunge manyoresa kuti muvhote vamhlanga. Makanyoresa?
Ini ndakatogara ndatonyoresa kudhara ndangotomira zuva rekuti ritaurwe kuvhota todzoka totondovhota.
Makaongorora here voters roll mukaona kuti zita renyu rakanyorwa zvakanaka?
Zita rangu ririmo. Ndakafonera mai mwana ndikati ndai nechitupa changu mundotarisa vakandoona ririmo.
Aha, saka matomirira zuva resarudzo.
Ndatomira kuti vamunangagwa vatite zuva kuti tevarakashe mukati mesarudzo.
Aha.
Sekuvarakasha kwetakaita muna 2008 vanozviziva.
Vamunangagwa vacho hanzi rambai muchingoukura isvisvi tichingotonga.
Kungotungana kwembudzi ndo zvinongoitawo munhu anonge angori pamusoro nekuti murimo uzariri urinairwizi kungotsvakawo chekutaura asi vanongozviziva kuti pafree and fair election tinovarakasha saka tivatotarisa kuti vatiite zuva rekuti tipinde musarudzo isu vechidiki tivarakashe sezvari kutaura kuti tiri kuukura kwengwa ivo vanozviziva kuti vakomana vari kurova bhora zviri kutyisa vari kutoita mudumbu pari zvino.
Ko bhora musango iri kutaurwa nevatsigiri vavo veZANU PF ava muri kuona ichimubatsira here seopposition?
Isu iri kutotibatsira zvakanyanya nokuti tinobva takutora magurususu edu atinawo kuMDC Alliance tozotora vashoma vavo vakuZANU PF ndokubva tandoita mugurususu redu reMDCT Alliance tobva tavazvambura.
Asi kualliance ikoko pane vamwewo kuMDCT vari kuti yavachamisa vari kuti kana musina kugadzirisa nyaya yemacandidates tinoitawo bhora musango muchagona kuzvigadzirisa here?
Kubato kwedu siri MDC Alliance ibato rakanaka rinokwanisa sarudzo zvakanaka kuti zvinongoitika ndezvekuti kana muri nyange muri pachechi vanhu vose havambozoteereri Mwari sekuteerera kwamunoita vanhu vose saka zvinongovawo kwapo nekwapo tinongonzwawo kwapo nekwapo asi nzvimbo dzese dzimwe dziri kuitwa maelection vari kufamba zvakanaka kuti pane vamwewo vanonga vasingadi kudyiwa nekuti hapana ndakudzwa asi isu tiri kungoti bhora riri kufamba zvakanaka mukati matiri tinoona tichitohwina mukati mesarudzo nokuti takasunga dzakasimba mukati megore rino.
Aha, naiwa tinotenda vamuhlanga nekupinda muchirongwa.
Ndanga ndeitotaura nana mbuya kwendogara kwangu kwagarawa kusinyamba kwamabee vanga vechitoti ah tsarigo dzacho dzinotoitwa riri tichondovhota tiise munukuna watangirayo.
Aha, naiwa vakandofunga vakaterera. Tinotenda mukoma wangu.
Ndinotenda mandibata pastudio 7 muve nezuva rakanaka.
Tinotenda mwari amuitirei zvakanaka. Ngingakatatu mulaleli. Mnumzana mukwewa uyavezwa valaleli. Valomdlandla mpela valethemba lokuvana hayi. Into zizolunga lonyaka bathi bayamlahla phansi mnangako.
Yes, siyabazwa nje izikhulumi ukuthi zithi zizomlahla phansi. Kodwa simelele ukuthi ilanga lakhona lifike sibone ukuthi kozala nkomoni.
Aha, hayi uyibeka kuhle limqotho lelo. Mkwewa sizobona ke ukuthi yozala nkomoni. Ngingakaphendulo ke kuwe ukubana sivala uhlelo. Ngithathe umlaleli silo Goronga ecingweni. Va Goronga makadi
nofara makadi zenyu.
Hayi wati nofara wo mati bata muri kupi?
Ndiripa Boksburg pa South Africa.
Pa South Africa makanyoresa here kana kuongorora voters roll?
Takatopedza mwana mai.
Aha, saka matomirira zuva resarudzo.
Mamirira kundoyurura garwe mumvura ringe musango marisingafaninge richigara.
Aha, richabvuma here garwe racho kubuda mumvura imo?
Hai, rotatobudisa matizvitanga mitiko.
Muri kudaro?
Garwe ratobuda kudhara iro harisina ukama nemvura.
Aha, hai, tinotenda mukoma Goronga. Mhuri yenyu yakanyoresawo neshamari dzenyu dzese.
Vese vakanyoresa ende tiri kutokukurudzira kuti nevanga vasati vazviita hatizivi kuti mukana wacho zvavange zvaunenge waguma zvichafamba sei asi tinotaurira kuti ruzhinji rwese rwakagadzirishwa.
Aha, naiwa tinotenda mukoma wangu nekupinda muchirongwa.
Ichamani tikakungoti kurudzirei kuti nyaya iyeyi yemakandidheti inenge ichaita sokuti tigozherei pano neapo asi kungoti ngatichingoti vanenge vane pfungwa yekuti bhora musango pfungwa iyoyo ngainoitika kundeye kuzani kwedu kumusangano unonzi MDC kana kuti MDC Alliance. Pfungwa iyoyo hatifani kunge tichishanda nayo nokuti nguva yatakatambura yakakura patava kupinda manje patarikira kupinda mutenani saka ngatiyambukei rwizi tese tione zvinoita kuti nyika inoenderera mberi.
Aha, naiwa tinotenda mukoma wangu.
Ayo, ndinotenda zvikuru nemukoma wangu Dhoni ambondikwazisa uyo sisonge hapana chokumirira chakachaya.
Chakachaya, tinotenda. And coming to you Mr. Mukwewa. We have a minute to close the show. Why does this election matter, especially for young people? That's your last word.
This election matters, especially to young people who have never seen any other leader except Robert Gabriel Mugabe. So this is a moment for them to chart a new destiny. They have to be able to put their foot stamp and change the direction and course of this country so that the future for record and posterity, they can be seen to have made a change and a difference in our country.
Thank you there, Tinei Mukwewa of the organization Abameli. He's the director of that Human Rights Lawyers Organization. Thank you also to our listeners who called in and who were listening at home or watching online. Let's make another date next week. Same time, same platform on Studio 7. Good night, Zimbabwe.